maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 23/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemabyelection dzaitwa nhasi kuchipinge Ward 16 nekariba Ward 5 dzinonzi dzafamba zvakanaka kunyanga hazvo kuchipinge kuchinzi kwaita huwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA inodzimira kanzuru yechinoi magetsi papombi inowanisa dhorobha iri mvura ukuwo kanzuru ichivharawo mahofisi ezesa nenyaya dzezvikwerete. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzemabyelection dzaitwa nhasi kuchipinge Ward 16 neukariba Ward 5 dzinonzi dzafamba zvakanaka uye vanhu vabuda kunovhota vaine huwandu zvichienzaniswa nesarudzo dzemabyelection dzadarika. Kuchipinge Ward 5 mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClaris Maduku avanga vachiongorora mafambiro esarudzo ikoko vaudza Studio 7 kuti dzafamba murunyararo asi vaona kuti vanhu vanga vachibatsirwa kuvhota vanga vakawandisa. Vamadhuku vatiwo vaona kuti madzimai ndo vanga akawanda kudarika vanhu vose vavhota. Mukuru anoona nezvemabasa musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu avanga vari kukariba vanotiwo kunyanga hazvo sarudzo dzose dzaitwa murunyararo sangano rau raona kuti vanga vachinovhota vanga vari muzvikwata zvikwata kuita sekunge vanga vachiita zvekutinhwa. Vakwikwidzana kuchipinge vanoti amai Gladys Mposhi veZANU PF, vaRafia Sistole veCitizens Coalition for Change, varemeredzai Ziki veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA pamwe navaZacharias Gauke veBato Repatriotic Zimbabweans. Vakwikwidzana kukariba ndava kuda kwashe mafusire veZANU PF navatondera ichikwati veCCC. Zvabuda musarudzo zvanga zvisati zvaziviswa pataenda pamhepo. Ngatinzwe hurukuru yataita navaBobos Bunu.
Chatiri kuona ndechekuti ndonga sarudzo dzafamba kusvika pari zvino runyararo hakuna hako zvizhinji zvatanzwa zvingangodaro zvisina kufamba zvakanaka. Kusanganisira kuurongwa hwakanga hwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti sarudzo dzifambe dzichienda mberi. Taona zvekare uwandu hwevanhu vakati wandei ndofunga zvizhinji mukuzotarisa kuti uwandu uyu vanhu vabuda voga here, vanhu vari kuita nechido chavo chose here nezvimwe zvose zvinhu zvatinogona kuzowana panenge pachizonopenderwa sarudzo hwekumanheru.
Takambonawo musarudzo dzakaitwa dzakadarika dzemabyelection paiwe nenyaya dzekuti vamwe vainzi havagone kunyora vachibatsirwa mukuvhota. Zvinhu zvamuri kuonawo zviri kuitika here nhasi?
Hatisatanyanya kuona hedu kwazvakanyanya zvevanobatsirwa, asi ndinovimba kuti chinhu chekuti vazhinji vacharegedza kuchiita nokuti chinhu chinenge chakaipa. Asi pari zvino sekuno kukaribha tanga tisina kuona zviri zvinhu zvakawanda zvokuti tingataure nezvokuti vanhu vaenda vachinobatsirwa vanga vasiri kuda kubatsirwa nevanhu vavo. Satingoona kuti vanga vauya vachona havana huwandu hwavo, hausi huwandu hwekuti tinganyanya kuvhunduka nawo. Ndisati ndanzwa kuti kuchipinge kwakamira sei pane vangadaro vachibatsirwa. Asi semaonero ataita kune zviri kubva kuchipinge zvekare, unoona kuti kune vanhu vanogona kunge vachitaya tingati block or group voting yekuti vanhu vanogona kubuda neuwandu hwavo vari panguva imwe chete vongoenda nguva imwe chete vobva vabva panzvimbo imwe chete vodzokera. Zvinhu zvekuti kana tichiongorora sarudzo tinenge tichitarisa mapatterns kana kuti mafambiro akafanana neiwayo, tichiona kuti anogona kunge aine chakonzera here kana kuti vanhu zvavo vangobuda panguva imwe chete vangoti vanongofambidzana vakawanda. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichizotarisa. Saka patinozoita analysis yekupedzisira ndofunga zvinogona kuzobuda kuti zvanga zvichinofamba sei.
Tichitarisawo huwandu hwevanhu vabuda kunovhota, tinombonzwa munguva dzimwe mumaby elections zvichinzi vanhu vashoma vanoenda kunovhota. Pane shanduko yamuri kuonawo here rwendo runo?
Pamakansel aya tinoona kuti kana maona kuchipinge kune dzimwe nzvimbo dzine vanhu vabuda vakati wandei, saka zvinogona kureva izvo kuti huwandu hwavo hunogona kuti wandei kudarika humwe maby elections atamboita kumashure. Saka taamira tiona kuti huwandu huyu hungadii, asi sekunokariba zvekare vanhu vambobuda tisingazviziva kuti pakupera kwezuva apa pane chingazoshanduka here kuti huwandu huzoramba huri panzvimbo imwe chete nemaby elections ekumashure.
Mukuru anoona nezvemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosbunu vari parunare kukariba nestudio 7. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA yadzimira kanzuro yechinoi magetsi, izvo zvaitawo kuti guta rishayiwe mvura. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munzvimbo dzinogara veruzhinji vafumobata jongwe muromo kutsvaka mvura zvichitevera kudzimwa kwemagetsi kunzvimbo inodhonza nekuchenesa mvura yemuguta. Muchiziviso charakaita kuvagari nezuro, bazi rinoona nezvekudyidzana neveruzhinji mukanzuro yechinoi rakazivisa kuti ZESA yainge yavhara magetsi ayo kunzvimbo dzinopomba mvura yemuguta nekuda kwechikwereti chemadhora emari yemunyika anosvika mamiriyoni makumi mana nerimwe chete kana kuti $41 million. Kanzuru yakabva yazivisawo vagari kuti ZESA ine chikwereti kukanzuru chemadhora emunyika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti $250 million. Senzira yekutsiva kuvharirwa nzvimbo dzinochenesa mvura, kanzuru yakabva yaendawo kunovhara mahofisi eZESA. Kuvharwa kwemagedhe emidhuri yakapoteredza mahofisi eZESA kunonzi kwakaita kuti vashandi vakawanda vabude vachiita zvekukwira midhuri kana kuti majurawo. Mumwe mugari wemuchinhoi Vatendai Musonza vanoti zvaitika izvi zvinoratidza kuti ZESA nekanzuru havasi kushandidzana zvakanaka. Vamusonza vanoti kanzuru neZESA vanofanirwa kugara pasi voonesana paina mutongi gava sezvo ari mapazi ehurumende ose.
Nyaya yekansel neZESA yanga isingatombofanirwa kusvika payakasvika ipapa. Vanhu vaingofanirwa kugara pasi votaurirana. Izvi zvinongoratidza kuti vanhu vasiri kushandidzana zvakanaka. Vaona vatadza kuwirirana, vangadai vakatsvaga kana resident minister kana DA, vogara pasi voonesana kuti vobatsirana sei. Nekuti nyaya yekuti vanhu vatombovharirwa mvura inyaya inenge isina kumira zvakanaka.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro werimwe sangano rinomirira vagari rechinhoi Residence Trust vaClifford Kupeko, avo vanoti vari kushamiswawo kuti kanzuro haisi kubhadhara zvikwereti zvemagetsi asi iri pamberi kuvharira vagari mvura.
Zvinhu zvinosetsa mbavha yakawanda nekuti pakanzuro mavhariro ainoitira vanhu mvura hataiziva kuti nayo haikwanisiwo kunge ichibhadhara zvikwereti zvemagetsi. Patise zvisinei, isu semaresidensi tinokurudzira kuti maInstitutions iwawa anopungurirana utsi vanofanira kuwanika nguva nenguva vachigara pasi vachiwirirana. Nekuti kurwa kwemabhuru chinokuvara isora, rinove sora ndisi maresidensi.
Mutauri wekanzuru vatichawana Mulauzi vanoti nhaurirano neZESA dzakatanga nezuro manheru uye dzichaenderera mberi svondo rinouya, vachiti ZESA yakavimbisa kuvapa magetsi vachitaurirana.
Isu neZESA takatagana tikakwanisa kugarirana pasi nezuro manheru ndokubva takwanisa kusvika patikasvika munhaurirano dzedu. Asi nhaurirano dzedu idzodzo dziri kuenderera mberi uyezve vhiki rinouya tichakwanisa kunge tichienderera mberi nenhaurwa dzatikatanga maererano nezvikwereti zviri pamberi pedu apa.
Takabvunza kuti nyaya yekuvharirana yave papi mutauriri wezesa muzvari Priska Utete vabva vatumira gwaro rekambani yavo riri kuzivisa vose vanoshandisa magetsi kuti sedano rekuona kuti vanhu nemakambani vane zvikwereti kuzivisa vabhadhara here vari kudzima magetsi kune avo vane zvikwereti zvakurisa. Gwaro iri riri kuzivisa vose vane chikwereti chemagetsi kuti vabhadhare nekukurumidza. Asi gwaro iri harisi kutaura kuti iyo zesa ichabhadharawo zvikwereti zvayo riini. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amunoverengerwa naMavilas Mushanganya uye weStudio 7.
Vachitaura pamusangano uchangobva kupera weUnited Nations Security Council pamusoro pekushandiswa kwezvombo zvenuclear nenyika yeIran, mutevedzeri wemumiriri weAmerica kusangano reUnited Nations Ambassador Richard Mills nezviri kuitwa nenyika iyi vakati chiri kunetsa chekutanga kushaya hanya kweIran panyaya yekudyidzana nesangano reInternational Atomic Energy Agency kana kuti IAEA, iro rinoongorora kuchengetedzwa kwezvombo zvenuclear muIran nenyika dzose dzepasi rino. Muna chikumi, Board of Governors reIAEA rakaita chisungo chekuratidza kushushikana kwakasimba pamusoro pekuti Iran haina shungu dzekudyidzana kana kugadzirisa zvinetswa zvairi kupomerwa. Iran inofanirwa kuita mushandira pamwe unodikanwa wekugadzirisa zvinetswa sezvakataurwa nesangano reIAEA nechimbi chimbi, vakadaro Ambassador Mills. Ambassador Mills vakakuridzirawo kuti nengo dzesangano reUnited Nations dzizadzise zvizere chikamu cheAnnex B cheUN Security Council Resolution 2231. Vakatiwo pachiri nezvirango zviripo pakutengeswa kwezvimwe zvombo zvemaballistic missiles nezvenuclear nemimwe michetura uye vamwe vanhu nemakambani ari pagungano re2231 list vanofanirwa kuramba vakaiswa pasi peshamu yekutemerwa zvirango zveupfumi. Gwaro richangobva kuparurwa nemunyori mukuru weUnited Nations, iro rinoparurwa kaviri pagore rinoona nezvekutevedzerwa kweResolution 2231, rakaona kuti zvombo zvemaballistic missiles zvakakandwa kuSaudi Arabia neUnited Arab Emirates kana zvimwe zvikamu zvakashandiswa kugadzira mamissiles aya zvaive zvekuIran. Zvakaonekwawo zvakare kuti mota dzinofamba nemaroboti dzemaUAVs Unmanned Aerial Vehicles idzo dzakashandiswawo mukurwisa nyika mbiri idzi dzakabva kuIran. America inoshora zvikuru kurwiswa uku, vakadaro Ambassador Mills. Vakatiwo Iran neshamwari dzayo vanofanira kumiswa kudyidzana munyaya dzezvombo zvehondo. VaMills vakaenderera mberi vachiti Iran inofanira kumisa urongwa hwayo hwokuenderera mberi ichigadzira zvombo zvemuchadenga zvinoshandiswa mukufambisa zvombo zvine muchetura zvenuclear. VaMills vakati kushandiswa kwemhando dzezvombo izvi kunotyora zvibvumirano zveUnited Nations Security Council. Vakakurudzira kuti Security Council ibatane mukushora zviri kuitwa neIran izvi. Ambassador Mills vakatiwo kana Iran ichizvidza Security Council kakawanda isingarangwe zvinozokonzera kusaremekedzwa kwekanzuru iyi. Vachitaura pamusoro peurongwa hwekuti nyika dzeIran neAmerica zvizadzikise zviga zvechibvumirano chekuona nezvezvombo zvenuclear muIran chinonzi Joint Comprehensive Plan on Action kana kuti JCPOA, Ambassador Mills vakati vanoremekedza chibvumirano ichi asi vakati Iran haisi kuchizadzisa. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano reutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO vaTedros Adhanom Ghebreyesus vaudza vatori venhau nhasi kuti chirwere chiri kupararira nekukasika chemonkeypox idambudziko reutano pasi rose rinoda kubatwa nechimbi chimbi. WHO inoti chirwere chinenge chanzi chinotambudza pasi rose chinoreva kuti panenge poda kuita chirwirangwe munyaya dzekutsvaga nzira dzekuchirwisa, izvo zvinogona kuita kuti pasi rose ribatsirane nemari, nhomba pamwe nekurapwa. Zvombo zvemuchadenga zveRussia zvarova chivakwa chemuguta rinotakurirwa zvinhu kubuda muUkraine nemunyanza reOdessa riri muUkraine makare nhasi. Izvi zvaitika zuva rimwe chete Russia neUkraine dzanyorerana chibvumirano chaitsigirwa neUnited Nations chekuvhura nzvimbo dzekupinda nadzo mugungwa reBlack Sea kuitira kutanga kutengeswa kwezvinhu kunze kweUkraine. Chikwata chemauto eUkraine cheOperational Command South chanyora telegram chichiti muvengi arwisa Odessa nezvombo zvekaliba uye zviviri zvadonedzwa nemauto, zvimwe zviviri zvakarova zvivakwa. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kuita ivo zvirongwa zvekubatsira vanasikana nemadzimai panguva yekuteera. Tinoona kuti nyaya iyi iri kuchiriridza pari zvino sezvo vamwe vanasikana vari kumaruwa vari kutadza kuenda kuchikoro panguva iyo vari kuteera. Regai tinzwe kuti ivo vari kuita sei mukubatsira vanasikana vemunyika.
Makadi vateereri, zita rangu ndinoitwa Kenya Chifamba. Ndiri mukuru weorganization inonzi Shamwari yemwanasikana inotarisa nyaya dzekodzero, budiriro, kupiwa mukana kwevanasikana kunoenderana nevanakomana uye kusumudzirwa kwavo muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana, mungave munharaunda, mungave mumakereke, mungave muzvikoro, mungave muzvinzvimbo zveutungamiri, kuti vana vedu vave ndivo ramangwana rakakwana. Tiri kutarisa nyaya yaita maungira muno muZimbabwe yekunetsa kwezvikwanisiro zvevanasikana vedu munguva iya yekuteera. Takatarisana nenyaya yakabuda yatiri kunzwa kuti vamwe vakutoita zvekushandisa ndove panguva iya yekuteera ikanga yakwana.
Imi pane zvamuri kuita here kubatsira vanasikana ava?
Tave nenguva yakareba tichiita hurukuro uye kubuda kunze tichembedza nekutaura kuti vedu vetinzwe ivo vehurumende venharaunda kwese kwese kuti vanasikana vedu nyaya yekunge vachiteera mwedzi wega wega haisingori nyaya yekuteera chete, ine zvakawanda zvainobata. Inobata mafungiro, inobata dzatinoti mental health pachirungu, nekuti vamwe vacho panosvika nguva iyi vanenge vasina zvikwarisiro. Tarisai kunetsa kuri kuita zvino. Mubereki anosarudzo ndotenga chingwa here kana kuti ndotengera mwana zvikwanisiro nguva iya kana yakwana? Totarisa zvakare nyaya yekuti vamwe vacho anotadza kuenda kuzvikoro mazuva mashanu kana kuraudzira nguva iyoyo painenge yakwana, kusekwa nevamwe pavanenge vakanganisa zvipfeko zvavo pavanenge vari kuzvikoro nenyaya yekuti vanenge vasina zvakakwana.
Mungati hurumende iri kubatsirawo sei?
Takapembera makore maviri adarika, hurumende yedu payakaparura bhajeti ichitaura iyo kuti yakuunza zvikwanisiro izvi kumwana umwe noumwe zvake ari kumaruwa. Asi pari zvino taona kuti chirongwa chabata vari kumatebeleland chete, mamwe maprovinces achiri akanyarara. Tiri kukumbirawo kuhurumende yedu kuti dai yamhanya mhanya nenyaya yezvikwanisiro zvevasikana izvi, nekuti zvakakosha kuti chikoro chega chega kumaruwa mwana ega ega akwanise kuwana zvikwanisiro izvi.
Imi seshamwari ye mwanasikana. Zvirongwa zvamukati munazvo pari zvino ndezvipi zviri kubatsira wonyanya vanasikana vekumaruwa padambudziko iri?
Isu pachedu takutora namaped bank campaign kubatsira vasikana anenge akasanganisirawo tusipo, tumafuta nezvipfeko zvemukati kuti zvikwane, uye zvekutoasona mapedzi acho taakutosona kuti tibatsiridze vanasikana vedu kuti vawane zvinovachipira, uye zvekuti vakwanise kuzviwana pachena kune avo vasingatozviwani pachose. Iyi basa redu senharaunda, sekereke, senzvimbo kuti tikwanise kubatsira vanasikana vedu nekukoshesa nguva yavo yekuteera, nekuti tiri kutarisa nyaya dzeagenda 2030 tichitarisa nyaya dzebudiriro SDG3 ndidzo nyaya dzacho idzodzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Tinokutendai amai Ekenia Chifamba vesangano reshamwari yemwanasikana, avo vari kushanda vari kumaruwa nekune nzvimwe nzimbo vachibatsira vanasikana nevanakomana. Asi panguva ino vanga vari kutaura ivo pamusoro pechirongwa chavari kuita mukubatsira vanasikana nezvikwanisiro zvekushandisa panguva yekuteera. Kana paine vamwe vane nyayawo dzavanoda kuti tikwanise kunge tichiparura ipo pano pastudio 7, munokwanisa kutitumira nyaya dzenyu pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202 714 8675, namba dzedu zvakare +1 202 714 8675. Ngatitsanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemunyori wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union vaNicholas Muchapiwa Mazarura, vachitsanangura nezviri kusangana nevashandi muboka ravo munyaya dzemihoro.
Majonga chatu chema nacho ndechekutiko mukatarisa mari yemaRTGS muZimbabwe haisi kutenga zvinoita kuti vashandi vasare vane chinhu muhomu. Saka ndodaira kuti takambotaura muchirongwa chino tichiti takaengeja maemployers edu kutangu negocheta nawo kuti tiwane kupihwawo mari yatiri kuti yemaUSD, and mari iyoyo takazosvika pakuwirirana kuti mari iyoyo taakupihwa 200 USD, kana kuti equivalent. Saka zvoreva kuti hatiri kupega mari yedu iyoyo nemaUSD. Ndo chichemo chatiri kuchema chakanyanya kuti tifanira kutambiriswa mari yakafanana nemaUSD.
Idzo nhaurirano dzamanga muchimboita nevashandirwi dzakasvika papi vamazarura?
Takataurirana kusvikira washandirwi vamboda kuramba kusaina pepa ratinoti sekula inofanira kuenda kuindastry ichitsanangura mari inofanira kutambirwa nevashandi wedu nemagrades avo. Saka pari zvinezvi takazosainirana tatretena kuti iko kana musina kusaina taakuenda yatinoti strike kana yatinoti sit in. Saka mari dzataakutambira mukoma Jonga pari zvinezvi kutanga musi wa 1 July yaamari iri kutariswa yakafananidzwa neUSD. Tichitaura nyaya yekuti iko kana murungu asina kukwanisa kubhadhara the actual USD anofanira kubhadhara neequivalent inenge iripo musiwo yekubhengi. Zvoreva kuti bank rate ndiwo mari ichabhadharwa mari yedu iyoyo yemaUSD.
Imi sangano renyu vashandirwi vanoricherechedzawo here sesangano rinomirira vashandi?
Komajonga, patataura nyaya yekuti Zimbabwe Construction and Allied Workers Union, zvaakutorewa kuti isangano risiri ramazarura, isangano risiri rangu, isangano rovashandi. Saka nyaya yekucherechedzwa tiri kucherechedzwa zvakasimba, nokuti isu tinongova nhumwe dzavo dzavanotuma kuti tiite mabasa avo. Mukatarisa patatiri kuita strike yedu, taita strike yedu nyika yese yeZimbabwe, vashandi wese wakagara pasi wakabuda. Tikazopedzisira tafamba tamacha tichienda kumaoffices emaorganizations emaemployers anosanganisira Cyforce and ZBCA, tichiisa mapetitions edu ari kutsanangura kuti mushandi anofanira kubatwa zvakanaka, mushandi anofanira kupihwa mari, uyezve patinozoenda kumanext negotiations edu atakawirirana kuti taakunegoshita kotali, mari iyoyo inofanira kukasika kutaurwa nezvayo, kwete zvokuti vashandirwa varambe vachitosangana mangwana, tosangana mangwana mukoma Jonga.
Pari zvino vashandi vemuboka rezvekuvaka vari kutambira mari.
Pari zvino mari yanga iri kutambirwa nevashandi wedu vari muconstruction sector yanga iri 41,276 RTGS. Mukanzwa mari yandataura figa iyo munobva manyatsogutsikana kuti yanga isiri mari yanga isiri kukwanisa kubatsira washandi vari muconstruction sector. But pari zvino kutanga musi wa1 July zvandambotaura paya ndo patakawirirana nevarungu vedu takasaindirana kuti mari yedu ya 200 USD. Zvinorevei? Zvinoreva kuti employer ari kusungirwa kubhadhara 200 USD cash oro kuiisa patinoti panostro account. Kana isina kuiswa panostro account zvakureva $200 iyoyo yaakuzopiwa neequivalent mari inenge iri kubhengi musi iwoyo. Saka mukoma jonga, $200 ndiwo minimum wage minders inodi kutanga musi wa 1 July.
Saka pari zvinotingati here magutsikana nezvamakapiwa kana kuti mune matanho amuri kuronga kutora zvakare?
Mukoma jonga, matanho atiri kutora isi sesangano romirira vashandi ndeyekuti iko toda kuramba takasimba, toda kuramba tichipusha even kuhurumende, toda kuramba tichipusha even kugovernment, toda kuramba tichipusha even kumaemployers organizations kuti warambe wachinzwa kuti iko tinochemera kodzero sevashandi vari kushanda. Mukoma jonga, ndodaira kuti panonzi nyika mainfrastructures anenge achiitika munyika. Saka hakuna nyika isina construction, hakuna nyika isina zvivakwa, maroads, civil engineering. Zvinoreva kuti mushandi wese muconstruction sector anofanira kunge achitariswa semushandi chaiye chaiye, nekuti unzi nyika inofanira kunge nezvinhu zvandi kutaura nezvazvo. Saka ndezve zvimwe zvatiri kuramba takatarisa, ndozve zvimwe zvatiri kuramba tichigadzirisa, ndozve zvimwe zvatiri kuramba tichitaura nemaemployers edu nehurumende kuti vashandi vari muconstruction sector vanofanira kutariswa, vanofanira kubatsirwa, vanofanira kunge vachiona pokurara iwo pachezvavo. Nekuti iko mukatarisa mukoma jonga pari zvino izvi, muchaona kuti mushandi ari muconstruction sector ari kuvaka dzimba, ari kuvaka maroads, vari kuita izvo nezvizvo kuti vanenge vasina pokugara. Saka I think ndo dambudziko ratiinaro, ende ndizvo zvatiri kuramba tichipusha izvozvo kuti vashandi vabatsirike.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union vaNicholas Muchapiwa Mazarura. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Ezvinoi zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Cranbourne Bullets 2, Harare City 1, FC Platinum 1, ZPC Kariba 0, Chicken Inn 0, Dynamos 3, Kotuo Iyada 1, Ngezi Platinum 0. Zvonguwe edu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemabielections dzaitwa nhasi kuchipinge ward 16 neukariba ward 5 dzinonzi dzafamba zvakanaka, kunyange hazvo kuchipinge kuchinzi kwaita uwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota. Mumashoko atichangotambirawo, sangano reZimbabwe Electoral Commission riri kurambawo mashoko ekuti kwanga kuine vanhu vanga vachiita chikiribidi chekutora mifananidzo pamagwaro avanenge vavhota ekuzoratidza kunze. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inodzimira kanzuro yechinhu yemagetsi papombi inowanisa dhorobha iri mvura, ukuwo kanzuro ichivharawo mahofisi eZESA nenyaya dzezvikwerete. Dynamos inorova Chicken Inn 3-0 mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League wayanga isingapiwe mukana nevakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 23 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhutshwe ama-by-elections awamakhansila eChipinge laseKaripa namuhla, abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebebaningi kakhulu, kanti abanye bebebanjwa ngamandla ukuthatha imifanekiso yama-ballot papers ukuze kukhanye ukuthi bavotele bani. Lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga, uChiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU-PF kukhetho. I-World Health Organization isihlele i-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele, i-Global Health Emergency. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections awamakhansila eChipinge kuward 16 laseKaripa kuward 5 namuhla. Ezinye inhlanganiso zisithi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebekhanya bebaningi kakhulu. Kulembiko njalo ethi abantu bebebanjwa ngamandla eChipinge ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuze kuvele ukuthi bavotele bani. Kodwa iZimbabwe Electoral Commission yethu le umbiko ikulandula lokhu. EKaripa lakho inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu bebekhanya behamba ngamaqembu besiyavota angani bahleliwe. Impumela yalolu khetho ayikaziswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development. UNkosazana Sali Mlambo wasichasisela ngokwenzakale eChipinge.
Abantu baphumile kancane ukuthi bezovota. Kodwa bekukhanya kulabo mama abaningi ababuye ukuzovota kulabo baba. Lokuthi abantu akade bencediswa khona ukuthi bevote bebebaningi kakhulu, kodwa kungenani hhayi kuhambe kahle.
Bekungeladlakela kumbe ukwethuselana?
Hhayi, bekungela. Abantu bebevota kahle sibili sibili. Hhayi, umdlakela bekungela. Abantu baziphumele kahle, babuya bavota kahle. Into kuphele engathi ayisiphathanga kahle ukuthi abantu abancedisiweyo ukuthi bevote hhayi bebekungathi baningi kakhulu okungabantu abedlula i-50 khona lapha. So hhayi, akukho nomali kakhulu, kodwa hhayi into yakhona singathi abantu bavote kahle. Bekungena msindo, bekulokuthula, abantu bebengena bevote bephume behambe.
Laba elithi bebencediswa ukuvota njalo bekhanya bebaningi, isizathu ngokubona kwenu kuyini?
Mina ngokubona kwami lokhu yikuthi kungabe kuyizindlela zokuthi umuntu ebe lamavota ngathi maningi, ngoba ungabona kulabantu abedlula ithuma nanhlanu abancediswayo. Ha, elizweni lakithi ayisonto esingathi ijwayelekile, ngoba abaningi bakwanisa ukubona, bakwanisa ukubhala, bakwanisa ukuzifakela lapho abafuna khona uxa wabo. Kodwa okwanamhlanje hhayi, bebebaningi kuyukuthi kungabe kuyi-strategy yokuthi omunye umuntu ufuna ukuthi yena ekwanise ukuthi ethole amavoti amaningi. Yikucabangela nje, ngoba hhayi bebebaningi kakhulu abancedisiweyo.
UNkosazana Sali Mlambo ngowenhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development. lanqa kuvikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Uchiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU PF kukhetho oluzayo. Uchiwenga wethule amazwi la kuvideo efakwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana. Ubekhanya ekhuluma emhlanganweni weZANU PF lapho akhuthaze khona abasekeli baleli bandla ukuthi bayevota ngobunengi. Abanye bathi kulokulwisana phakathi kukaChiwenga loMnangagwa okufana nje lalokho obekukhona kuZANU PF ngesikhathi seG40 leselacoste. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yikubana umnumzana olisekela phini likamongameli kungabe kuliqiniso ukubana isihlalo uyasifuna njalo akuthoyo akuhlukananga labakwenza ngo-2017 umukhumbula ngo-2017 bivini sebe kulanda zonke izikhathi uEmmerson wayesithi yena is loyal to Mgabe bonke obed kodwa bepheka okunye so ayisibo bantu ongathi ngoba bathe ubususidikho abakuthoyo ngabantu abatho something besenza something so ukuthi yena engabe efuna isihlalo sikamongameli ngibona ngani lokho singazake sakubalekela kunjalo ngoba bonke laba bantu abayenza zonke lezi zinto kuyafana exactly script sangkhona labasenza ngo-2016 2017 besiyakhipha uMgabe lalo basebemvalele bathi bona babefika bemsalute bethi bona bayamsekela bayamhlonipha kodwa balwisa amasela amsekelileyo kodwa kwagcina kusenzakala ukuthi sabona sebe instruct izana ukuthi kayipass vote of no confidence in him be instruct parliament ukuthi kayimpeach so konke lokhu abakuthoyo lokuthi bayamsekela ngibona ngazathi yebo yebo baya kutho kodwa isikho abakuthoyo njalo ukuthi sihlalo uyasifuna kuliqiniso akula muntu angafuna ukuba ngumsekeli kamongameli engafuna ukuba ngumongameli so ukuthi wakhulula icombat wathatha isudu waba nguvice president kuyatshengisa ukuthi uyafuna isihlalo sokuphatha ilizwe so kungazake kusimangalise lokho.
IZANU ithi ayilakuthandabuza ukuthi izanqoba kukhetho oluzayo kodwa ngendlela umnotho obhidlike ngayo ubona kusibalula yini lokho.
Okomnotho ilizwe lifile kudala vele lifile so kudala sivota vele lifile okuqakathekileyo kuphela ukubana amabandla aphikisayo abezonkonzo i-civic society kabakhuthaza abantu bebhalisa abantu bevote mbona ngazathi yikho okudingakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele i-World Health Organization isihlele umkhuhlane we-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele i-Global Health Emergency. Umkhokheli walinhlanganiso uDr. Tedros Ghebreyesus wazise namuhla ukuthi lanxa ungakasabalali kakhulu lomkhuhlane amazwe kumele awunanzelele athathe amanyathelo okuvikela. Abanye bathi besabela ukuthi lomkhuhlane ungahlasela ngamandla ufanele COVID-19.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zeMatanangombe eGwanda South ezasungula isivande sokulima ngokuthelezela zincediswa inhlanganiso yePractical Action zithi impilo yazo isiguqukile nanku sezisenelisa ukuphilisa izimuli ngemali eziyitholayo ngokuthengisa izilimo. uAlbert Ncube weStudio 7 uyalandisa.
Omama abangamathumi amabili lantathu kanye labesilisa abalithumi lasikhombisa babumba iqembu letshola bhili esiqintini sematanangombe kuwadi-16 eGwanda elilima ngokuthelezela. Amalungu etshola bhili esiqoqelayo athi selokhu asungula lesi sivande impilo zawo seziguquke zabangcono. Unkosikazi Debra Ncube olilunga letshola bhili uthi lesi sivande siyabasiza kakhulu ngalesi sikhathi bebhekane lendlala kanye lokubhidlika komnotho.
Nxa sesithengisile siyakwanisa ukuthi sibhatalele abantwana esikufisi, sisize abaswelayo, sisize ezibhedlela, sisize ezikolo.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Thando Mawuba, elinye ilunga letshola bhili.
Isikhathi sokwenzelwa sesiyadlula, sikathe sekuyisikhathi sokuthi sivuke sizenzele njengabomama. Ukube sikhala ngomkhonomi, amanzi ekhona, izandla zikhona, ingqondo zikhona, akusasebenzi.
Unkosikazi Lihlono Lonare obona ngokudinga imkambo yokuthengisa abakulimayo uthi basiza njalo lomphakathi esigabeni lapho kuthe kwaba lomonakalo. Uthi kodwa babhekane lodubo lokuthwala izilimo zabo besiya imkambo.
Izilimo zonke esizilimayo zikudimandi sibili, kodwa i-transport yokuzithwala sizisa kulezo ndawo kanye lasemkambeni lapho ezidingakala khona yikho okuba nzima khona.
Ugatsha lwezokulima solukhuthaze uzulu emaphandleni uthi agxile kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuzamelane lokungani kuhle kwezulu okudala ukuguquka komumo omkhathi, i-climate change. Kusenjalo inani labatsha elihlola amabizo okuvota sitrole emaphandleni kubikwa liphansi. Sixoxe lomnumzana Vusa Nkala oyegungwe.
Hamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo, balutshwana amadoda. Ma sithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi ubabuza urejistile uzobe sithi hhayi lokho kuyafana nje.
Umqondisi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezansi emandebeleni umnumzana Rapson Nyoni uthi kubalulekile ukuthi uzulu aphatheke kulolu hlelo.
Nxa ungekho ebhukwini lona leliyana kuyabe kusitsho ukuthi awusozenelise ukuthi uthathe i-right yakho, ilungelo lakho lokuvota, lokukhetha noma yiphi i-election usoze ukwanise ukuthi uvote nxa ibizo lakho lingekho.
Ngalokhu kuthaza uzulu ukuthi ahambe ngobunengi uyahlola amabizo akhe kuvoters roll kunsuku eziseleyo.
Ngabahambe abantu bayekhangela balungise okufanele kulungiswe. I-voters roll yethu ibe yi-voters roll ephilayo etsho khonokho esikukho sisiya ku-delimitation.
Uhlelo lokuhlola i-voters roll luzagqitshwa ngolwesibili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Chana na na na.
Siyabonga Albert. Kuhlelo lwabesifazana sixoxe lonkosazana Debra Mukasa, yena ozisebenzayo. Uyisiphathamandla kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Simbuze ukuthi injani impilo ngobunzima obukhona kulezi nsuku.
Thina njengabesifazane siphila nzima kulezi nsuku. Thina njengathi sithengisayo, sihoda sithengisa okuthiyeneyo, imali yethu eZimbabwe ikhanya kayibambeki. Ngikhuluma nje la zona lezi mali zangaphandle kwelizwe, ama rate yangkhona lezitolo ezithatha ngayo imali yangkhona, ugcina vele ubona ukuthi ugida ndawonye ngoba ola mpumela ungathengisa uthole kuyi 20 rand 20 user. Uthi mana ngingene esitolo zathola kuyokuthi isitolo sesisebenzisa vele imkambo esensitha ekureturni kwabo. Uzathola ukuthi vele into ye-$2 nxa usuyikhangele vele ngemkambeni yensitha iyabe sidura sokungathi into ye-5 US. So hayi siphila nzima sibili even lalapho esithengisela khona kuba nzima nxa sikhangele kathi sinyanga ngathi siqalisele ukuphela ebantwini abanjengayo abasebenzela ohulumende kodwa uzathola ukuthi vele kabathwembele eduzane ukuthi bezothenga especially kulaba abathengisa izimpahla uzuthi laba abathengisa ukudla kungconywana ngoba phela yabo kumele usuku uhambe endlini uthole itamati kumele usuku uhambe endlini uthole isinkwa kodwa khona lokho vele kuba kuntutshwane njani hhayi imali yethu vele sijayelela phansi imali yethu vele ikhanya kayisilavalu.
Nxa sesikhangela laba esingathi ngama-single mothers, umuntu uyabe ngowesifazana elemuli kumele akhusele abantwana kodwa akalayo omunye omncedisayo. Ubona ungathi bathwele nzima okunganani?
Sethwele nzima, lami ngingomunye wangkhona khona kwasendleka ukuthi nango uze ngeqambo uzufuna ngeyomi. Sethwele nzima kakhulu ngoba uzathi ukhangele ukuthi umntwana especially nxa unabantwana kumbeni ngithi ufunde esikoleni lapha agada khona uzathi ukudinga i-transport uthi ukudinga izikastini uthi ukudinga sithwele nzima kakhulu lami ngiyisindlimazela abantwana abafundayo kalesingelo mntwana obhalayo ugrade 7 imali yangkhona lalokho esikuthengisa dlalo sikhangela ukuthi sile competition lapha edrobheni yokuthengisa okulwela ama-custom wona lawa avela futhi angela mali so ungabona i-custom ikulanda ifika lawo ithenge kumbeni ikuthumeleleyo ecokeshi usuyagijima njalo ususiye emkambeni yensito ususeyadinga leyo ecokeshi ukuthi uyintshintshe kube li-U S so omama abanjalo abanjengami bathole nzima kakhulu kulezi stress sibile zokuthi asikwazi ngakumbeni uhulumende yasibona kuthazwe omama abanjengabona laba bangalokungama-graduate okuza imalinyana obakuphiwayo njengabosindle parents okuthi kubancedise manje thina njengangapha ezimbabwe kasila singomama abalezizintandane labantwana abangikhona sozintandane zoti ezigcineneke.
Liyake lifikise isicelo esinjalo yini kuhulumente mhlawumbe nxa lithe lahlangana labaphathi ntambo kungaba mhlawumbe ngumphathi ntambo okhangelane le ndaba zabesifazane?
Ukufikisa siyafikisa sibili amathuba angkhona aba malutshwane ngoba phela la ma-voices abomama asuke bemalutshwane kodwa wona lawa ama-voices azamayo ukukhuluma siyazama especially nxa uhulumende ethumele laba amaqembu anjengakuthiwa ama-portfolio parliamentary committees so sake sihambe lathi siyokhuluma izicelo zethu kodwa ukuthi ziyofika uhlupho lwankhona ikuthi ama-policies ezimbabwe acrafta maybe after 5-10 years so ufind ukuthi noma singaze sikhulume nxa isikhathi singakafiki sokuthi kucubungulwe kukhangele ku-amende ama-policies lawa ayabezele ekhona kuyathatha isikhathi kodwa ukukhuluma sibili hhayi siyazama sibili njengabomama ukusukuma siphakamele phezulu sikhulume ngoba zinhlupho sibili eziningi kakhulu ezibamba omama especially laba balabantwana yabo omama abazilisela bodwa abantwana bengelabo babo siyakhangela sibili kakhulu ukuthi ngayo siyafisela sibili ukuthi uhulumende naye uyayiredusa isikhathi sokukhangela soku-amenda ama-policies ngoba ufinde ukuthi ama-policies amaningi amendwa maybe after 5 or 10 years.
Unkosazana Debra Mukasa uphila ngokuthengisa njalo ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti ukwamukela ehlelweni
ngikubingelela, ngibingelela labalaleli bonke.
Ungasitshela ukuthi udaba lokwakhiwa kwamadamu lokho esikuzwayo ukuthi kuzenzakala nguhulumende asonto enhle yini, ikakhulu nxa sikhangele ubana amadamu akhona amanye kuthiwa azaba elamandla kagetsi.
Indaba ye 12 dam project le indaba othi nxa uyilalele inhle kakhulu, indaba ejabulisa kakhulu ngoba idamu liba luncedo kakhulu. Wathi ngibale wise city inhle indaba. Okokuqala wona nje amadamu azenza ukuthi abantu babe lamanzi, indawo lapho eza akhe khona zithola amanzi, amadorobho lamatown aseduze athola amanzi ngobunenge. Izakhamizi ezakhona apho zithola amanzi, ubuyanga bamanzi buzanciphiswa kakhulu. Number 2 ngakhangela indlela abawadesigne ngayo la amadamu, kuthiwa kuzaba khona ama projects achiyene yokulima awu thinhlanzi awe tourism, kukanti kube khona nama projects ukuthi kube khona amagetsi ayenziwa khona. Into enhlekeleyo nxa uyikhangele ngoba eqinisweni sisafuni kube lokho esisebenzisa ugetsi ovele emalahleni ngoba kuyaphambanisa ezemvelo, kuncedisa iclimate change okuyinto esilimazayo kakhulu. So ikwenzi nxa ukukhangele nje ku surface hayi kukhanya kuyinto enhle ngoba kuzadala futhi lemsebenzi ngesikhathi lapho kusenzakala. Kuningi nje okukhanya ngani kuhle othi nxa ukhanyele ngelihlo elingagxilanga elingagxilisanga, hayi ukhanya nje yonke into kungani nje ithara nje kuyathelela njalo.
Manje elikusolayo kuyini?
Kulezinto ezingani ziyasikhathaza thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights nxa sikhanyele indaba yokwakhiwa kwamadamona. Ngizazibalisa ngokuphangisa. Okokuqala sibonile imali ekuthiwa izakhutshwa kwakhiweni amadamu layo ezasetshenziswa. Imali le ikakhulu ngananzelela amaningi akhona anganafuna ukwakhiwa zinkampani zamaChina. Esize sizibuze ukuthi nxa amaChina efaka imali engaka wona atholani? Phela eqinisweni budi asosilabalalela aso social welfare leyi kumbe you know aso nkonzo kaJesu ukuthi uzosifela sonke. Manje uhulumende wethu kasiniki kati disclose ukuthi dilivana lenzela amaChina ukuze bona bathela imali yonke le ngoba sizacina sifika ku point lapho madam laza kunesiba amadamu amaChina khona. Sizacina sifika ku point kaningxenye kunje kwathiwa idamu kanti ama minerals ethu wonke asehambile. Into yokuqala okumele ivele yona le. Number 2 kulento leyo uthi ngama environmental impact assessment reports lapho ukukhangela ukuthi idamu leli lizaphambanisa njani ezemvelo, lizaphambanisa njani abantu. Izinwa kayikufake kube segcekeni because these are major projects. Then okwesithathu yikuthi abantu labakade behlala lapho kusokuzaba namanzi khona abanye bazadudulwa, abanye umhlabathi nalo ubuyamadlelo abo. Sokusitsha ukuthi iland use ukusetshenziswa kwalana indawo sizasubu sizantshintshwa. Baza benefita njani bona lokho esithi ngesikhiwa i-benefit sharing? Nqali senza inzuzo yamagetsi, izakhamizi ezikhona apho zitholane emagetsini. Nqali senza i-tourism, inhlanzi zitholane kikho. Ngiyazi omunye umuntu uzathi hanjo vele umhlabathi abakiwo ngakhulumeni. Uhulumende mbani kanti? Naphandle kokuthi nxa sesivuma ukuthi uhulumende kanye kayishow abantu, kodwa nxa uhulumende ngowabantu, enzwe ngabantu, efakwe ngabantu, kutsho ukuthi uhulumende ngabantu, kutsho ukuthi umhlabathi nedamu leli ngelabantu. So bona abantu batholana. So into ezinjalo kazicaci yizinto okumele zibekwe egcekeni khathesi ngalesi sikhathi kusakhiwa ukuze linto ekhanya inhle kangaka ubuhle bayo bubonakale ngoba sizabe sibhizi sicelebrate sithi into enhle kanti impisi embathi isikhumba semvu.
Lo ke bekungumnomzana Khumbulani Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo ye Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 2 Harare City 1, FC Platinum 1 ZPC Kariba 0, Dynamos 3 Chicken Inn 0, Yada 1 Gezi Platinum 0. Siziphethe ezo suku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lerumba ele African Sound Collection. Umholi weqembu ezethula
mbingelele umsakazi mphile mbingelele nabo bonke abalaleli ngezindawo ezehlukeneyo kusho ukuthi okhulumayo ngumlangatheli Ncube odabuka eTholotho eChakabanda. Sisiqale ukukhipha i-album idradlethu lakuqala ngo-2018 besibiza sithi ngufundisi, then ngo-2019 sazokhipha i-album yesibili enesihloko esiigama lami. Sazokhipha-ke ama-single tracks kusho ukuthi kunyaka lophelileyo sikhiphe i-single track ngo-November enesihloko esithi Uzala. This year sazokhipha inye ethi Intandane.
Kuluma ngempilo yezintandane wathi kubuhlungu ukuthi ucuke umntwana mayichwe ngabazali ethi mangabe sesigcinwe ngabantu umuntu uthole ikhiphe lezondo phezu komntwana okokuthi nalapho umntwana mangethe ecela nje uthole umntwana ethe ecela nje iyunifomu yekwesikolo noma ibhuku kulabuza umuntu esithi mangabe umzali ejolile uzwethi hambe uyocela ethuneni khona le orwambe uyocela kwena lawo mzali wakho.
Utholakala ngaphi umculo wenu, kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Mangabe kuthiwa umuntu ufuna ukutholana nathi uyasithola ku-074639532. Ngiphinde njalo 074639532. Ine WhatsApp mangabe kuthiwa mhlawumbe umuntu uyafuna ukufona or mhlawumbe uwhatsApp siyatholakala khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Bengicela isapoti kakhulu kubo bonke abantu, umnyuzik uhambe ufike kuzindawo zonke nalapho ngekho khona. Bese ngithi mina futhi ngibonge kulabo abanye asebesixhasile kuyo yonke nje indlela yomculo besiphezu kwawo, abanye bebesisiza ngento eziningi. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu onothando nomnyuzik wethu. Ngisisho futhi nokuthi abanye nabo abangakawuzwa, ngiyafisa ukuthi kubethiwa niyawuzwa, ufike nakini, ufinyelele kuzo zonke indawo.
Uphuma ke enkundleni umlangatheli Ncube leqembu lakhe le African Sound Collection ngale. Ayibophe bahlabela ke kamnandi abafana be-African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kuqhutshwe ama-by-elections amakhansila eChipinge laseKaripa, abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota bebebaningi kakhulu, kanti labanye bebebanjwa ngamandla ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuthi kukhanye ukuthi bavotele bani. IZEC iyakulandula lokhu. kwanele yemi untunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.